Dichiti thank you Lord. Makandi mutsa zwakare. Diri mupenyu today. Panda itadza kufamba. Makandi simuza. Your grace diyo yakandi chengeta.
All the way.
Vanu vakati hashiti. But you made a way for me. Muneri mama kandi venekera. Now the whole world can see. Handi chacha mwari muri neni. Even when the road gets rough. Nichasimuza maoko angu kudenga. Your love is more than enough.
Hey! Yasha zenyu zandi simuza.
Murima, makati mwanangu dzoka, dakawa naru.